chinoratidza kuti pasi rese tendereri takurarama semusha mumwe chete, hatichakwanisa kurarama mazvake mazvake. Saka kana mumwe mutungamiriri weimwe nyika ane mhemberero yekusarudzwa kwanenge aitwa akakukokai, zvinokosha kuratidza kubatanidza ukama hwenyu kuti munge muripo makamiririrwawo nemutungamiriri wenyika yenyu. Saka hazvingaita kutumira ambasada kana kutumira mumwe munhu iye ari mutungamiriri wehurumende kana wenyika ari kugadzwa. Parogadzwa mambo, vamwe madzimambo anofanira kunge aripowo. Ndo inonzi brushing shoulders with kings, because unengori mambowo. Saka vari kushoropodza ava vagara vanongorwara nekuti havashaite kushoropodza pane chakanaka chinenge chaitwa navamunangagwa nehurumende yeZimbabwe. Ini ndinoti kuenda kwamunangagwa kuUganda vaita zvakanaka chaizvo, nekuti isusu neUganda tava nechinguva chakakura tichidyidzana.
Asika Dr. Mavhaza, kudyidzana kuri kutaurwa nevamwe ndekwekuti hanzi dzinofura nziwani, vese vatungamiri vaviri ava vari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu uye kubira sarudzo. Munotiwo
kana mukada kunyatsoongorora munoona kuti pese pane mutungamiriri anenge ari kuita kodzero dzevanhu zvidu zvevanhu vatema venyika yake kana vemuAfrica, anowana kupikisa kwakawandisa kunobva kune dzimwe nharada nhubu nhunzamusha dzinenge dzichitengwa dzichishandiswa nevekunze kwenyika. Saka vanongofunga kuti munhu wese anenge ane kana kuti pozisheni yake yekuda kuvandudza upfumi hwevanhu vanobva vati munhu ari kudzvinyirira vanhu. Chokwadi ndechekuti ko vamunangagwa kana vamuseveni vakagonzi vari kudzvinyirira vanhu. Museveni anga ari kungosarudzwa achingoramba achingoitwa purezidendi kuzi anodiwa nevanhu nyika yake. Vamunangagwa Zimbabwe yese inovada 2018 vakataura zvine mutsindo vakati vamunangagwa ndovatavati vachitungamiriri. Saka hatizivi kuti ari kudzvinyirwa kodzero dzake dziyati kunze kwenhubu shomashoma nharadada vanatsindi vari kupara mhosva vobva vahwanda kuseri kwematongerwo enyika. Mange mazi tinongoti izvo raonei tsvimborume kupukuta dziva mwana wemvana.